Mothelezeri wemutungamiriri weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti pane vamwe varimi vezvipfuyo vasina kufara nekushayiswa mukana pashoo yegore rino, asi vati danho rakatorwa rakanaka chose kudzivirira kupararira kwechirwere cheavian flu.
Saka danho rakatorwa riripo rekuti iro huku dzisange dzichifamba idanho rakanaka zvikuru. Ratotokurudzira kuti aiwa hurumende yakagona nekudaro, nokuti tozova kuti pazviri papo ndopazvichaperera, hazvichaparari nenyika ende hazvichabatibati zvakawanda. Saka varimi vehuku vanenge vakuzoita huku zvichibva ipapo zvachena, tinenge takona tichaita bhizinesi rakanaka.
Vati shuwa yegore rino ishuwa yaitwa zvitera mwaka wakanaka, uye makambani abuda neuwandu hwawo kuzoratidzira, uye vanofungawo kuti varimi vachakwanisa kutenga zvekushandisa kana vachinge vabhadharwa mushure mekutengesa zvirimwa zvavo. Vatiwo zvinofadza kuti nhasi chaiko vaona kuti vamwe varimi vave kutogadzirira mwaka unotevera.
Tikuona isusu kuti varimi vatotanga kumhanya mhanya kutotsvaga zvinhu zvekushandisa mumunda. Zviri zvinhu zvisati zvaitika mamwe makore, sezvekuti tiri kunzwa kufara.
Mumwe mudzimai ati anonzi amai Mandaza, avo vange vachiratidza nekutengesa miriwo nezvimwe zvirimwa kekutanga paHarare Agricultural Show, vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kunge vari pachiitiko ichi.
Saka tine farmers market muno mushoground, saka tinoda kuti vanhu vatoziva kuti kana vachida zvinhu zviri spech vanoenda kufarmers market, saka tiri kutotengesa brand redu.
Mumwe mushandi wepapurazi retaguta kuchinoi, uyo aramba kutaura zita rake, ati vanotarisira kutora mibayiro yakawanda muzvikamu zvezvipfuyo nechibage sezvavakaita gore rapfuura.
Aiwa, chibage takaita ndoinonzi bamba asistika inokuta takazvambura kunonzi kurovesa. Kana kuina vanotiziya vanozotsanangura kuti ashu zvakarima zvino zvekusika papuge tichazadzadura.
Vanoronga shoo iyi vanotiwo pachange paine mibayiro yakawanda inosanganisira mataragita nemari, uye vanotarisira vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru nemakumi mashanu kupinda muzviratidzwa izvi zvinopera nemugovera. Mutauri wezas Roberta Katunga atiwo kunze kwezvekurima gore rino makambani ezvicherwa ari kuratidzirawo paHarare Agricultural Show.
Tine maexhibitors tikatarisa pane zvinonzi mining village, tine mamajor mining companies ari exhibita ipapo, Unki Mine, Zimplat, Mimosa, ZCDC and Fidelity Printers, ne Chamber of Mines, ne mame masuppliers mining value chain.
Parikitwa misangano yakawanda ive mabhizimisi, mabhanga nenyanzvi dzekurima yakanangana nekusimudzira mabasa ekurima munyika. Harare Agricultural Show ndiro gungano guru revarimi nemakambani munyika, uye varimi vanobva kumatunhu ese kuzoratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.